Zirukuti zaki za mamiru raketa upfumu ya Zimbabwe. Consumer Price Index normally no shandis kwa kuyera, kusimba, kana kudera kukaita economy ya nyika ega ega. Saka na consumer price index iri kukwirira normally is known to track the economy iri kukwirira zvinenge zvakagadzikana kana makaona ichiderera sezvairi kuita muZimbabwe zvinongo track kuti economy inenge ichidererawo saka zvinongo reflecta kuderera kwa economy muZimbabwe murikuona kuti nyaya dzemari dziri kunetsa makambani ari kuvhara vanhu vari kurasikirwa nemabasa saka zvese izvi zviri kuaffecta aggregate demand muEconomy. Nekuti chinoita kuti mitengo yezvinhu inenge ichikwira demand yemahousehold nemakambani nemaeconomic agent anenge ese anenge ari munyika. Saka kana aggregate demand yakaderera sezvairi, zvinoitawo kuti mitengo yezvinhu munyika inge ichidererawo. Saka I think ndo patiri senyika zvina zvina kumira zvakanaka. Makambani ari kuvhara muikonomi, hapana production iri kuitika, hamuna mari iri kusekuleta zvakanaka, unemployment yakanyanyisisa. Saka zvese zviri kuaffecta mamiriro ezveupfumi.
Saka nekuderera kuri kuita upfumi uko, zvii zvingaitwe nehurumende kuedza kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi?
I think tinofanira kupa maincentive kuvanhu vanoproducer mabhizinesi kuti asaramba achivhara mabhizinesi atange kuproducer. And the incentive hombe ndeye kuona kuti taderedza yatinoti pachirungu cost of doing business. Nekuti parizvino mutengo wekuita business muZimbabwe wakanyanya kukwira zvakanyanyisisa. Wakakwira zviri kuproduswa zvacho zviri zvishoma. Saka tine problem ye number one ye lack of production. Number two tine problem ye productivity yakaderera zvakanyanyisisa. Saka kuti tipedze madambudziko aya hunge tanga kuproducer senyika. Hunge tatanga kudila nemafekta ari kuita kuti vanhu asade kuproducer muZimbabwe, ari kuita kuti even mainvestor asade kuuya kuZimbabwe.